vachibvura musangano wePolit Brom vamunangagwa vati vanhu vari kuda shanduko panyaya dzesarudzo neupfumi havasi kubuda pachena kuti shanduko yavanoda ndeipi. Vati Zimbabwe yakaisa zvese zvinodiwa neSADC pasarudzo kana kuti SADC Electoral Guidelines mubumbiro rayo iro vati rimwe remabumbiro akanaka chose mudunhu rese.
No one has said what type of electoral reforms which is required. In SADC region, we have embraced all the SADC electoral guidelines into our constitution.
Hapana achataura kuti ndeipi shanduko iri kudiwa. Muno muSADC takatoisa maSADC electoral guidelines mubumbiro redu.
Vamunangagwa vati kune avo vari kushora hurumende nekusaita sarudzo dzemabai election vanofanira kuziva kuti Zimbabwe yakasiyana nedzimwe nyika dzisina kutemerwa zvirango zveupfumi nekudaro yakamira kuita sarudzo senzira yekuchengetedza vanhu kubva kudenda reCOVID-19. Asi vati sarudzo idzi dzave kuzoitwa muna kurume gore rinouya uye vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzishande zvakasimba kuitira kuti ZANU-PF ikunde musarudzo dzegore rinouya nedza 2023.
The opposition must be voted out. Tinoda kuvasvasvanga pamabai elections. Uyezve tigova rakasha
mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anoti mutemo wesarudzo unofanira kuvandudzwa kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa navamunangagwa ekuti vari kuda shanduko pamutemo wesarudzo havasi kubuda pachena kuti vanoda shanduko ipi. Vamadhuku vati nyaya iyi iri kutotaurwa nezvayo kupolitical actors dialogue uko bato ravamunangagwa riri nhengo.
Chimwe chatinoda futi chiri pachena ndechekuti nyaya yekuti vanhu vanoda kuvhoterwa macandidates vasaneseka nekuti vadomwe kuita macandidates. Izvezvi zvichiri kunesa mutemo unomeka unoita difficult unofanira kusvika na 10 between 10 and 4 kunomination. Tida kuti pange paine svondo rese vhiki rese vanhu vachiti anoda kunhasi waenda pamwave pako haasiri pazvakanaka wodzoka kusvika munhu wese anoda kunge achikwikwidza musarudzo anga achikwanisa kuita. Ndo zvimwe zvatoda kuti zvichinjwe izvo. Saka ndingati hayo hatisi kuwirana nezvavati.
Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vatsinhirawo mashoko avamadhuku vachiti bato ravo rakatonyorera vamunangagwa richivaudza nezveshanduko iri kudiwa. Vanoti zvakawanda zvinodiwa kuchinjwa kuti sarudzo dziitwe zvakajeka zvakaita sekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote.
Vane tsamba muofisi mavo yavakareplya inotaura iyo nezvema diaspora vote kuti toda kuti vanhu vari kudiaspora vavote. Inotaura nezvemamedia reforms. Tinoda kuti tuite mamedia reforms maererano nesarudzo kuitira kuti mapato ese anga achiitwa mikana yakaenzana.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanozviziva kuti panodiwa shanduko pamutemo wesarudzo asi kuti havadi kuzvitambira nekuti vanoziva kuti havahwini sarudzo kana mutemo uyu ukasandurwa.
Chekutanga pane nyaya yeZimbabwe Electoral Commission. Chechipiri pane nyaya yekupindira kwemasoja panyaya dzesarudzo. Chechitatu pane nyaya yeviolence inoindika munyika. Chechina pane nyaya yemukushandira mapurisa kuti ave ashanda neZANU-PF yatinoti therapy ZANU-PF conflation. Izo dziri nyaya dzatakaburitsa mudhokumendi redu kuti munyika muite mareforms anobetsera kuti sarudzo dzedu dzive free and fair. Nekuti sarudzo kana dzisina kuita free and fair zvinozonetsa kuti nyika ichisimuka. Ndo dambudziko riri kusangana navamunangagwa.
Vati Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akawanda pari zvino nenyaya yekuti haina kuita sarudzo dzakajeka muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Godwin Mangudya.